Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 12/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mumiriri wemabhuku Tafara vamunyaradzi kufa hakutizwi vebato reCitizens Coalition for Change vanombochengetedzwa nemapurisa vachinzi vakaita zvemhirizhonga uye vanomiswa pamberi pedare. Mumwe mudzidzi wepachinoi University of Technology oitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori. Vakawanda pasi rose vochema muimbi Zahara wekusouth Africa akashaya nezuro. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Apo bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change nhasi riri kuita musangano mukuru wekuzeya kuti roramba riri mudare reparamende nemakanzuro here kana kuti kwete vaive mumiriri wemabhuku Tafara muparamende vakarambidzwa nedare repamusoro kukwikwidza musarudzo dzemusi wemugovera vamunyaradzi Fabian kufa hakutizwi vambosungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekurova vaMichael Nyasulu kumabhuku asi vakufa hakutizwi vari kuramba mhosva iyi kubva zvapera sarudzo nengwe zhinji dzebato reCCC dziri kupambwa nekuitwa kafira mberi uye kusungwa asi zvinonzi hapana atasungwa pane vari kupara mhosva idzi uye hapana nhengo yebato iri yatiwo yabatwa nemhosva dzavari kupomerwa kumatare United Nations yakati nyaya dzekupambwa nekupondwa kwevanhu dzinofanirwa kuongororwa mumashoko kuvatori venhau mutauriri wemapurisa vaponyati vakati vari kuferefeta nyaya idzi hatina kukwanisa kubata vezano PF kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vakufa hakutizwi avo vaburitswa muusungwa kuti vatongwe vachibva kumba kwavo vasina kubvisiswa mari yechibatiso
zvevataura randaiita tienda kuelection kuti vanhu avaida kuti avoida election vaida kuti kutikam ground vakatanga vaita zvekuuraiva masoya vakapedza vaona kuti ground ravo harina kumira mushure vanhu vanhuvezano vakatitsagira nyaya dzekufurema zvandingataura kuti vakatiita tapuwa nyamota pamwe pacho zvikanzi tarova munhu kunhamo kwavamasaya so vadaro vakanovhurisa madhoketi so vavaireva mai ndezvekuti madhoketi aita kuti mapurisa avondisunga waronga urongwa wandikanzwa nevanhu vakandiudzira mukati so inini semunhu wemutemo takataura nemagweta edu magweta akati adhivhaisa no ngatiti election topedza tapedza election tienda kumatare dzimhosva so sekudaro takaita saizvozvo tikaenda kumatare dzimhosva kwandaenda nhasi nezviro ndakaenda kumapurisa nezviro musimuvhuro nhasi chipiri ndikaenda kudare redzimhosva ndiri pakati peusungwa ndabva kuloendoda so ndasvika kumatare dzimhosva mapurisa atarisava mapepa nemagwaro amanyorerwo anga akaita nyaya dzekunyema nyaya dzina umboo dzinooneka that's why wazondipa free bail ranzitedzoka zvakare kudare edzimhosva musi wa 23 August after mushure mekunge watarisa nekuongorora kuti hamhaka idzikutaurwa hapana mhaka izvino vaona kuti noma election acho akapfuura zvaitaurwa zvazvaiza zvainge dziri zvekuseri zvekugotswaturo inyaya dzekugadzira kuda kubudisa mugiraundi nekuti zano yaida city at all costs its either kuti ipinza mumujeri kana kuti uraya vanhu chaiko so ndodambudziko ratakaita maelection apfuura
saka imi matambira sei chiitiko ichi nematsanangurira amuri kuita tichiona kuti hamuna kuzokwanisa kupinda kukwidza musarudzo
wajonga muno munyika hamuna mutemo muzimbabwe yangu vari banana republic muno hamuna mutemo taifunga kuti inyika asi pane ongororo netsvakurudzo iri kutoitwa yekuti toa kuti pamwe tiri munyika pamwe takagara mupurazi ravamunangagwara vanenge vachiti havo washandi vemupurazi vanenge vachingonzi yoibva apa yoenda apa nekuti hamuna mutemo munyika Saka tiri kukumbidzwa izvo kuti pamwe tiri mupurazi remunhu iye tirekungoti Zimbabwe inyika ine mutemo nematare edzimhosva mavuita achitevedzera mutemo but ongorume tsvakurudzo iri kunzi tinenge titori mupurazi remunhu.
Vakanga vari mumiriri wemabhukuta fara muparamende vamunyaradzi Fabian Kufa akutizwi vari parunare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vajacob ngaruvhume vanonzi vachiri muurongwa hwekugadzirisa mapepa avo kuti vakwanise kuburiswa mujeri rechikurubhi. Vangaruvhume vakaburiswa muusungwa nezuro mushure mekugara kwemwedzi misere asi vakazowanikwa nedare vasina mhosva. Mumwe mudzidzi wepachinoi University of Technology vaValentine Ziki vanonzi vakapambwa nezuro nevanofungidzirwa kuti vasori ndokutotywa zvakaipisisa vachibvunzurudzwa nezvezvirongwa zverimwe sangano revadzidzi rezinasu uye zviri kuda kuitwa nebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Hatina kukwanisa kubata vasori kana mapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano rezinasu vaimanyo Sitima.
Zvinhu zvinosiririsa kwazvo kuti kumayunivhesiti inzvimbo dzinofanira kunge dzichibva njere dzinovaka nyika. Ndiko kunofanira kunge kuchibva njere dzinoendesa nyika mberi njere dzepolitiki. Asi chavakuona mapurisa ava kuimatora senhandare yehondo. Ava kutora sekunge vadzidzi ndivo vava mhandu.
Chii chaizvo chakaitika kuna vaziko sekunzwa kwamuri kuita?
VaValentine Ziko mudzidzi akanga achibatsira nevamwe vadzidzi kukambena kuvasarudzo dzatakatarisana nadzo dzinovasarudzo dzekutsvaka mutungamiriri oro vatungamiriri vepayunivhesiti vanova ivo maSRC leaders. Vakatorwa vari pakati pekambeni nevarume vavasina kuziva mazita avo kuvaidentifya nechiso. Vakavatakura vakaenda navo kunzvimbo yavasina kuziva kuti inzvimbo ipi vakavarova zvaakaipisisa vakavasiya vavadhamba pane rimwe bhiriji ravasingazivi kuti bhiriji rekupi kunova iko kwavakazobatsirwawo nemumwe murume aingofuro hake ndiye akazonovasiya mumaoko emapurisa kunova iko kwavakazosiya police report kunge kunova ndiko kwatakazonovatora ikoko.
Saka iko zvino vari kupi?
Vaziko tavasiya kwachiremba vachiongororwa kuti vakakwara zvakadini nekubatsirwa.
Semaonero enyu, chikonzero chei chiri kupa kuti vari kunzi vasori ava varambe vachipamba nekushungurudza vadzidzi vari pasi pezinasi?
Chasakisa kuti pave nekushungurudzwa kwavadzidzi inyaya yekuti zinasu iboka rinozikanwa nekumirira zvido zvavadzidzi, iboka rinozikanwa nekumira pachokwadi nekumirira zvido zvavanhu. Ndi munoziva munyika yedu zviri pachena kuti tine hutungamiriri husingadi vanomira pachokwadi, tine hutungamiriri husingadi avo vanomira navanhu. Hutungamiriri hwakaita hugaro hwokubvuta kubva kuvanhu hutungamiriri husina kugadzikana. Saka muchiona kuti vadzidzi vari kushungurudzwa zvakanyanyisa.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzi rezinasu vaimanyo Sitima vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kune vechidiki vakawanda vanoti matare edzimhosva yemunyika ane rusarura rwakanyanya mukutonga nyaya kunyanya dzine chekuita nezvematongerwo enyika, izvo zvavanoti zvave kuvaodza mwoyo wekupinda mune zvematongerwo enyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kutaura kwevechidiki ava kunoitika mushure mekunge dzimwe nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzarambidzwa nematare edzimhosva kukwikwidza musarudzo dzemabi-elections dzakaitwa mugovera wadarika. Nhengo yevechidiki mubato reCCC vaStephen Sakozi Chuma vanoti zviri kuitwa nematare edzimhosva zvinoratidza kuti muZimbabwe hamuna utongi hwejekerere.
Mashoko avamunangagwa vakambotaura aya ekuti we are the army, we are the judiciary, we are the courts, wa the police. Saka zvongorova izvo kuti matare edu asina kusununguka. Tinoona kuti kunyange majudgment ari kubuda kumatare, majudgment anotaridza kuti aiwa anenge akatonyorwa kuheadquarters yeZANU PF.
Asi mumwe wechidiki anotsigira Zanu PF vaPeter Matangi vanoti vemapato anopikisa vanonenedzera hurumende mhosva yekuva nerusarura rwaisina.
Kumapato edu asiri muhurumende vanopedzisira vonenedzera hurumende kuti yakakepucha makotsi nekuti havadi zvekugamuchira kuyananiswa kwavanenge vaitwa mumakoti vanotanga kuzviramba.
Anotungamira vechidiki mubato reMDC vaAlbert Chidakwa vanotiwo matare emuno anogona kungoonekwa sebazi rebato riri kutonga reZANU PF.
Mukoma Tobias kuti vanhu vanosvika pakutsamwa, saka isu vechidiki hatizofari nezvinosvika nechekechoona kumbunikidzwa kwekodzero dzedu nematare. Matare anotonga judgment inongobuda iri one side ichingofevha iro bato riri kutonga reZANU PF. Anhu asvika pakutsamwa, asi anhu achinge asvika pakutsamwa zvaanofunga isu hatizozive.
Asi mumwe wechidiki wemuHarare Muzvare Rumbidzai Mpofu anoti vemapato anopikisa vanoda kuti matare edzimhosva agare achingopa mitongo inoenderana nezvavanoda.
I think they have their own reasons why they can't participate in politics, not that reason. Because there are so many times you find kuti maZANU PF gurus chaiwo chaiwo achiendeswa kumacourts achitonobatwa nemhosva. So izvozvo alone shows kuti our court of law is not captured.
Nasi hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi, asi vakambodza Studio 7 kuti matare akazvimiririra. Hatinawo kukwanisa kubata mukuru weJudicial Service Commission vaWalter Chikwana kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Wechidiki uyo achiona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reHill Zimbabwe Tapiwa Nashechiriga anoti matare edzimhosva anofanira kuita gutsa ruzhinji kwete kuita zverusarura.
Mainstitutions ese zvavo ava kushanda achitevera zvinodiwa nevari kutonga pane kuti vashande maringe nezvinoda mutemo. Matare edu ava kupa mapolitical judgments uye vachitsimbirira mapato anopikisa. Izvi zvaita kuti vechidiki vashaye rekudzo uye vanyenyeredze nyaya dzematongerwo enyika nenyaya yekuti vanenge vachimbunyikidzwa.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa kusangano rinoona nezvesarudzo muno reElection Resource Center vaBlessing Makwara vanoti zvichida mitemo yenyika ndiyo inoda kuvandudzwa kuitira kuti mitongo inozopiwa mumatare edzimhosva inge ichifadza veruzhinji.
Pabuda hunyorwa netsakurudzo dzakawanda dziri kutaura sekuti zviro kwazvo matare edu anoita sekunge asiri kupa mitongo inoenderana nekufadza vazhinji. Asi zvekare vematarewo vanoti nyaya haisi yekuda kufadza vazhinji, nyaya ndeyekuda kuti vape mutongo unoenderana nemitemo iripo. Saka zvichida imwe nyaya kana nhamo pairi iri pane mitemo iripo iyo yacho iri kushandiswa kana kududzirwa zvisiri kufadzwa o zvisiri kufarira wakawanda vechidiki.
Kuratidza kuti vakawanda munyika kusanganisira vechidiki vave kuita vachishaya chivimbo nesarudzo nemusi wemugovera vanhu vashoma ndivo vakavhota. Mumadhorobha pane zvakabva kusangano rinoongorora zvesarudzo rakazvimirira reElection Resource Center rinoti vanhu vakavhota mumaguta vaidarika zvikamu gumi nezvitatu chete kubva muzana kana kuti 13.6%. Kumamisha kwaive nesarudzo shoma vaidarika zvikamu makumi matatu nenhanhatu kana kuti 36.6%. Nyika dzakatemera vamwe vakuru venyika zvirango zveupfumi pamwe nekuvarambidza kudzishanyira dzakaita seAmerica dzinoti kusasununguka kwematare nemasangano anoona nezvesarudzo akaita seZimbabwe Electoral Commission pamwe neudzvanyiriri hunoitwa nebato reZANU PF zvinodzosera kumashure utongo hwejekerere zvinopawo kuti vanhu vaone kuvhota nekodzero sezvisina basa. Vamwe vanoyambirawo kuti izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Ndini Tobias Mudzingwa.
United Nations General Assembly irikuita musangano wechimbi-chimbi wekuziya chisungo chekuti hondo pakati peIsrael nechikwara cheHamas imbomiswa kuitira kubatsira vanhu vemudunhu reGaza vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million vasina chekudya kana mishonga. Kunyange masangano eUnited Nations anopa rubatsiro ari kuti zvave kunetsa kuita izvi nekuda kwehondo. Israel inoti haisi kuzomisa hondo kusvika yaparadza chikwata cheHamas icho chinonzi neAmerica chinopfurikidza mwero. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Musanganya uye Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Hondo iri kuitika pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas cheku inenge iri kuramba ichienderera mberi zviri kukonzeresa kusa gadzikana mudunhu irori pari zvino yakonzeresa kufa kwevanhu vaakuda kusvika zviuru makumi maviri pane kuparadzwa kwemidziyo yakawanda nezvivakwa mudunhu reGaza nekuti mabhomba ari kungouya achiparadza zvese upenyu hwevanhu nezvivakwa.
Tichitarisa mafambiro ari kuita hondo iyi, zvii zvamungati zvinetswa zviri kunyanyotarisana nevanhu vari munzvimbo dzakasiyana siyana muri kuitwa hondo iyi?
Hondo iyi yakakonzeresa kukanganisika kwezvipatara zvizhinji nedzimwe nzvimbo dzinobatsirika veruzhinji muGaza. Saka izvi zviri kuita kuti vanhu vatambudzike zvikuru. Vemasangano anoyedza kubatsiridza kana kwaitika matambudziko akaita seiwaya iya inonzi humanitarian aid, vari kuedza nepavanogona kubatsiridza vagari vekuGaza Strip nezvekudya nezvimwe zvibatsiro zvinodikwa pakurarama kwevanhu. Asi vari kuti vari kusangana nedambudziko rekuti zvematongerwo enyika nekurwisana ikoko zviri kupindira zvichivatadzisa kuti vaite basa ravo rekubatsira avo vanhu vari kuda rubatsiro.
Zvii zvamungati zviri kuitwa nemasangano anomirira pasi rose mukuedza kuti hondo iyi ipere?
Zviri kuratidzwa nehondo iyi ndezvekuti masangano akaita seUN kunyanyisa bazi ravo reSecurity Council vanenge vari kukundikana kuita kuti hondo iyi imire kana kuti pawanikwe hatingati solution inobatsiridza kuti hondo iyi imire zvachose.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswana University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare kuPretoria muSouth Africa naMavelas Musanganya weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kutarisirwa nhasi kuita musangano nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden mukuedza kwavo kukurudzira nhengo dzedare reparamende reCongress muAmerica kuti dzipe nyika yavo rubatsiro rwekurwisa Russia. Izvi zviri kuuya apo bhanga guru reIMF richangobva kupa Ukraine chikwereto chemari inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe emadhora kana kuti $900 million. Nhengo dzedare reCongress hadzisi kunyatsowirirana panyaya yekuti Ukraine irambe ichibatsirwa nemari nezvombo. Mapurisa emuSouth Africa nevamwe vanochengetedza nzvimbo dzinoshanyirwa nevanhu kana kuti park police vanonzi vawedzera uwandu hwavo munzvimbo yeTable Mountain mushure mekunge vashanyi vakawanda vabirwa kana kurohwa nematsotsi. Vashanyi vakawanda vari kuti havachisina kusununguka kuenda kunokwira kumakomo aya. Panguwa yu nyika yave mweo mufaro unuunzwa nezororo guru rekisimusi negoreza. Wakawanda watengi varu kuchema kuti mitengo ya dolara kwa Amerika muzvitoro zvikuru iri kukwira zvakanyanya kana zvichienzaniswa nemutengo ya dolara kwa Amerika kumabhanga. Kunyanga hazvo vezvitoro ava vachibvumidzwa kuisa zvikamu gumi kubva muzana pamusoro pemutengo wekumabhanga. Veruzhinji varu kuchema kuti kukwira zvakanyanya kuri kuita dolara kwa Amerika muzvitoro. Kuri kuitawo kuti mitengo yezvinhu kunyanya inotarwa iri mumadhora emunyika ikwire zuva nezuva asi iyo mihuro yevashandi isina kwairi kuenda. Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti izvi zviri kukuwadza vashandi zvakanyanya nekuda kwekuti mihuro yavo haisi kukwira zvinoenderana nekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro.
Saka vashandi iyo zvino vari panguva yakaoma nekuti maprices ari kutedzera kuchinja kweexchange rate. Tichiona kuti patinonegosheta nepatinovashandira havasi kukonsida zvese zviri kuitika kumoney market kuti exchange rate haina kugadzikana.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Gift Mugano vanoti dambudziko rinowanza kuitika kana mitengo yedhora rekuAmerica yakwira kumusika mutema nderekuti vashandi vanenge vave kupiwa mihoro iri pasi zvakanyanya sezvo vachipiwa mihoro iyi ichitarwa nemutengo wedhora rekuAmerica kumabhanga kwete wepamusika mutema.
Saka zvoreva kuti vashandi vachaomerwa neupenyu nekuti pavanenge vada kuzotenga zvikwanisirwa zviri kudiwa kumamarkets uko kunoshandiswa maUS angava maschool uniform itakatasanawo pari zvino chingava chikafu kumatuckshop uko haachakwanisi kutenga zvinoenderana nepei yake nekuti yatodyiwa nerate. Deno rate yehurumende yanga yakafanana nemusika mutema kuita 1:1 zvisaizoonza dambudziko rekurasikirwa nemari kuvashandi.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari muzvinabhizimusi uye vakambotungamira sangano remabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI, Dr. Kalisto Jokonya, vanoti kukwira kwemitengo zvakanyanya kunogona kunge kuri kukonzerwa nekuti vatengi vawanda nekuda kwezororo rekisimusi.
Chokwadi kuti marese ari kukwira. Dimandi muna December inowanza kukwira. Vari vanhu vari kutengera holiday, vanhu vari kusangana, vanhu vari kubva kuti nekuti. Saka mitengo inowanza kumboti kwirei nekuti vanhu vada kutenga vakawanda, vanhu zvinhu zvirepo. Saka icho ichokwadi kuti mitengo iri kukwira. Mukatotarira paro maketi yave kutosvika kuma 11,000, saka zvinotonetsa.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute Dr. Prosper Chitambara vanoti kushaya simba kwedhora remunyika uku hakukanganise vashandi nevatengi chete asi kuti nehurumende zvakare.
Kuna afecto even hurumende in terms of budgeting kana mari yemuno iri kuderera zvinoita kuti even ma allocations kuma ministries akurumidze kupera nekuti budget yakaitwa hurumende chishandisa maZimbabwe dollars.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Dr. Jokonya vanodzoka vachiti
kutaura isusu maonero edu hurumende ngaive nechido chekuzvigadzira ende ine meshinari yekugadzirisa zvese. Ipapo ndopane chikuru, hakuna munhu anogadzirisa kunze kwehurumende. Kana hurumende yada kuti zvigadziriswe zvinogadziriswa overnight.
Kune chimwe chitoro chikuru chemunyika dhora rekuAmerica rimwe chete nhasi ranga riri pamadhora emunyika zviuru zvitanhatu zvine mazana mana nemakumi maviri nematatu. Kumusika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe mutengo wedhora rekuAmerica watarwa nhasi wesvondo rino wasvika pamadhora zviuru zvishanu zvine mazana mapfumbamwe nematatu. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica pane zvazvinenge zvichiita nekuona zvinenge zvichiitika muAmerica. Nasi Mavelas Musanganya weStudio 7 aita hurukuro naamai Michelle Choga avanoita bhizimusi rekubika makeke. America inozivikanwa nekusimudzira mabhizimusi madiki neari pakati nepakati zvinosimbaradza upfumi hwayo. Kambani yaamai Choga inonzi Chiwa Essentials Cakes and Events uye iri mudunhu rePennsylvania. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas.
Bhizimusi rangu izi remakeke rakatanga 2020 rinotwa iro Chiwa Essentials Chiwa Cakes and Events.
Zita iri makariwana sei imi muri muno muAmerica
munowanzoti vanhu vanopa mabhizimusi avo mastai chirungu.
Ndakari tumidza zita iri mumashure mamai vangu vaiva Chihwa, ini ndiri mwana waChihwa. Kukura kwose Chihwa mai vangu vaiita mabasa akasiyana siyana. Emaoko vaibika, vairuka, vaigadzira iwo makeke vachitengesa. Hapana chavanga vasingagoni, hapana chavanga vasingaiti kuti tiwane chouviri mukati memhuri yedu. Izvi taizviona sevana pamwe dzimwe nguva tichivabatsiridzawo, asi ivo shungu dzavo dzanga dziri dzekuti tiite zvakanaka mukati mechikoro tizowanawo upenyu huri nani.
Makafunga sei kutanga bhizimusi iri muri muno muAmerica?
Ndazoti ndakura ndatangawo upenyu hwangu, ndava kushandawo basa rangu, ndazoti ndawanikwawo, ndopandakazoti ini sezvo ndava amai ndingazode kuti vana vangu vazoti mai vedu havagoni kubika kana kuti havagoniwo kuitawo zvavanotiitirawo zviri padivi zvavanenge vachionawo vamwe vana vachiwana. Ndipo pandakati aiwa, ini seukuti ndavawo amai rekai ndichidzidzirawo kuchaiwo mabasa emaoko. Rume wangu aiita zvakawanda achibika achidii, asi ndakati aiwa rekai ndichiwedzeredzawo semudzimai wepamusha. Ndipo pandakatanga kugadzirawo makeke aya ndichipa shamwari dzangu pavaitishanyira kana vainewo mabhavhadhe ndichivagadzirirawo pachena. Kusvika imwe shamwari yangu yazonditi aiwaka, hatingarambe tichingodya makeke aya mahara, makeke anonaka, wadii wachitanga kuatengesa. Ndipo pandakatanga kutengesa iwo makeke aya kushamwari dzangu vachitotenga. Ndikatanga kuzvidzidzisa kuashongedza zvakanaka kuti abudewo aitewo pamuchato, aitewo pamabhavhadhe nezvimbo dzakasiyana siyana. Ndokutanga kwakaita bhizimusi remakeke iri.
Amai Michelle Choga, muridzi wekambani yeChihwa Essentials Cakes and Events, vari parunhare kuPennsylvania muno muAmerica, naMavelous Mushanganya wewe Studio 7. Vanhu vakawanda pasi rose vari kuchema muimba ane mukurumbira zvikuru wekuSouth Africa, Zahara, uyo akashaya nezuro. Zahara akaberekwa achinzi Bulelwa Mutukana muna 1987. Mutauriri wemhuri Ngosiyami Mutukana audza nepfenyuro yeENCA kuti vari kunzwa kusuwa zvikuru semhuri, vakati Zahara mwana aizvininipisa achidiwa zvikuru nemhuri yake. Muimbi uyu akazvidzidzisa kuridza gitare uye akatanga kuita mukurumbira muna 2011, apa akaburitsa damba refu rake rinonzi Loliwe. Akaimbira kambaka mushakabvuva Nelson Mandela kumba kwavo vasati vashaya muna 2013. Akaburitsawo damba refu rinonzi Pendula nechikwata cheLed Smith Black Mambazo. Zahara aizikanwawo nekushora mhirizhonga kumadzimai. Gurukota runoona nezvemitambo netsika muSouth Africa, vazizi Kodwa, vakazivisa nezverufu vachibata mhuri yake maoko, vakatiwo Zahara akabata upenyu hwevakawanda kuburikidza nekuimba kwake. Zahara anonzi airwara nechirwere chemapapu. Munhau dzemitambo. Chikwata cheHighlanders chadoma Kevin Kaindu wekuZambia semurairidzi wacho mutsva. Kaindu uyo akamborairidza chikwata ichi makore adarika ari kutora basa rakasiyiwa naBaltimore Brito uyo ave kurairidza chikwata chemaWarriors. Zvichakadaro, vatambi vekuNigeria Victor Osimhen naAsisat Oshoala ndovakasarudzwa kuve vatambi vakakunda vamwe vose muAfrica munhabvu yevanhurume nevanhukadzi kana kuti 2023 African Footballers of the Year. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM, nasi tiri kutaura nevechidiki nezvemaonero evechidiki pane zviri kuitika munyika, panyaya dzezvematongerwo enyika, kusanganisira kudzingwa kwenhengo dzedare reCCC muparamende pamwe nemakanzuro uye kupambwa kwevadzidzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Vaimbova mumiriri wemabvukuta Fara mudare reparamende vamunyaradzi kufaa kutizwi vebato reCCC vanombochengetedzwa nemapurisa vachimiswa pamberi pedare vachinzi vakaita zvemhirizhonga. Mumwe mudzidzi wepachikoro cheUniversity of Technology chemuchinoi oitwa akafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori. Vakawanda pasi rose vochema muimbi Zahara wekuSouth Africa akashaya nezuro. Ine ndini Jonga kandemiri ndokusiyai mwina Praxidus Jeremiah.
Kuzikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 11 Mpalakazi 2023 nguPraxidus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, inkokheli yebandla eliphikisa iLe Citizens Coalition for Change namhlanje iyahlangana izama ukuphuma lamacebo lezinqumo zokubona ukubana leli bandla lingakhalala na. Liphume edale lephalamende la kumakhanseli kumbe liqhubeke likhona. Ilunga le-CCC elivinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli wemabhukuta fara edale lephalamende uMnumzana Mnyarazi kufa kutizwi ubotshiwe namhlanje sethe sayicala lokutshaya umsekeli webandla leZANU PF. Lokhe itheleka amazwi enduduzo ngemva kokubhubha komculi odumileyo uZahara wase South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkokheli yebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change kumbe CCC namhlanje ibihlangana izama ukuphuma lamacebo lezinqumo zokubona kubana leli bandla lingaphuma na edalele parliamente likhalale kanye la kumakhansili kumbe liqhubeke likhona. Lokhu likwenza ngoba selilokhu libhekana lenkinga eziningi-ningi zokuhlukunyezwa kwamalunga alo, ukubotshwa lokuthunjwa. Phezu kwalokho kunje lilendaba ezimbalwa eziphanyekwe emithethondaba zokuxotshiswa kwamalunga edale lephalamende kanye la kumakhansili ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla uMnumzana Sengiso Jabangu okwaze wakhokhelela ekuqhutshweni kokhetho lwama-by-elections ngempela sonto edluleyo. Ilunga le-CCC elivinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli wemavukuta fara edale lephalamende uMnumzana Mnyarazi kufa kutizwi ubotshiwe namhlanje esethe sayicala lokushaya umsekeli webandla leZANU PF. Ukufa kutizwi ukuthi usuke ukhululo ubanjwe wakhululwa ngemva kokwetheswa leli cala ngokusemthethweni. Ubotshwa kwakhe kuza ngesikhathi ibandla le-CCC lisithi lisakhulumisana ngodaba lokuhlukunyezwa kwamalunga alo lokuvinjwa kwawo kuncintisa kukhetho lwama-by-elections olusanda kwehlula ngemva kokuxotshiswa kwawo kumakhansili lakuphalamende uMnumzana Sengiso Jabangu. Ilunga le-CCC uMnumzana Sweden Chiroza usole kakhulu ukubotshwa kukaMnumzana kufa kutizwi.
UMnyarazi kufa kutizwi akala cala. Umuntu nje ohlukuluzwayo ngamapholisa icala lakhe lingelokuthi ube lesifiso esokuthi amele abe Citizens Coalition for Change ancintise kukhetho okade lukhona mhla ka 9 Mpalakazi ncintisa emelele iCitizens Coalition for Change esigabeni seMavuku. So into esiyenzakala kathesi ukuthi amapholisa asezatholakala echicha endabeni yokumekethisa icala angelalo oduzabona ukuthi amapolisa abedonzela ngemuva endabeni yokunika izakhamizi zemabhuku endabeni yokunika abeZimbabwe impendulo ubana uBishop Tafumanei Masaya engabe wabulawa kuyini siyazi thina ukuthi wathunjwa ngabantu njalo wayotholakala sefile lokhu yikho besicabangela ukuthi amapolisa azaqakathekisa asinike impendulo kodwa into esivamileyo lapha eZimbabwe ukuthi amapolisa asuka ayenze umsebenzi wabo ngendlela ethabisa iZanu PF kodwa ingathabisi amalungelo ingathabisi isekelo sombuso ingathabisi umthetho
lithi lina amalunga enu ayahlukuluzwa nje iZanu PF kodwa iZanu iyakulandula lokho ithi yona kayingeni ndawo kundaba zomthetho
ngambe abeZanu bengathini namhlanje sathi sisungula ibandla leCitizens Coalition for Change eMidlands siba legali eMidlands abantu beZanu bahlasela abantu beCitizens Coalition for Change kwabulawa omunye owayesekela ibandla leCitizens Coalition for Change ithe isihambe kumthethwa ndaba indaba leyana abantu beZanu PF bahle bakhitshwa ejele kwangakhanyi ukuthi indaba yangkhona iya ngapi so lokho abakuchoyo sibona ukuthi alisilo qiniso yikukhuluma nje kwabantu abazama ukuthi bekhawulise lokhani uzama ukusutsa abantu beCitizens Coalition for Change ikukhuluma nje umuntu engajulisanga umcabango okubani ukuthi kwesinye isikhathi nxa umbuso ungaguquka bazatholakala sebeyiba abantu asebezisola ukuthi laphana saziphambanisa
iZanu ipha njalo umzekeliso wecala usikhala ayefunyanwe elalo yinkantolo kamantshi kodwa la selichithwa yinkantolo ye-High Court kunsukwana ezedluleyo ipha lo mzekeliso kanye lo mzekeliso wokukhitshwa entolongweni kukangari vume isithi yona lokho kuveza sobala ukuthi imithethwandaba isebenza izimele uthini ngalokho
ibheyili lilungelo bekungadingakali ukuthi usikhala agcinwe ejele osekuse kwakhumbuza abantu indaba yeground ekubotshwa kwalookout lodabengwa
umnumzana Sweden Chiroza lilunga ele-CCC uxoxele ontungamile inkomo we-Studio 7 ecingweni eseZimbabwe untunga uphinde waxoxa njalo lelunga leZanu PF umnumzana Believe Kaule ngalolu daba
kungani sikwakhe kungabe kubangele ukuthi engxa yokuqinisa kwamenza wabulala waqinisa esilo kodwa-ke ungadala icala ke nkomo njengoba umuntu noma udala icala even inkomo ngathi umuntu lanxa umfazi kwala ekwala isithi kasakufuni uphuma le mtshenkano yakho ngale kumbe uphenduke futhi uzomtshayene kuxotshile ethi kulalise pani kulecala yikonto mina okunye kwezisikhathi inkomo kufuna ukuthi amacala la acubungulwe kuhle kubonakale kahle ukuthi kuyini isilo okwenzakeleyo ukuthi kambe ubaba lo ndoda lo bamshukela kumbe kukhona akwenzileyo kudale asehlukaniseni leko kokhetho lokudaleka kwecala ngoba umuntu nxakade mele ncintise kodwa nkomo kodwa ethi ehamba laye engasancintisanga engadala icala endleleni kumbe kade drive imota edala icala emangweni lesiya ekhaya kumele umuntu umthetho ube umthetho u-aplaye njengomthetho kungathiwa khona hhayi njengobakathi kade mele ncintise sibele ekuncintiseni hhayi sedala icala lapha sokumele hhayi kayekelwe kuphela ngenxa yokuthi sekhe wancindezeleka ngoba kasancintisi mbona ngani kumele sehlukanise izinto ezinjengalezo nkomo kube lo mahluko ukuthi kade vele kuyini okumbophisileyo xa ethaya umuntu udala icala
kodwa umthetho baba Gawule lingathi uhanjiswa ngokufanayo yini abamabandla wonke baphathwa ngesandla somthetho esifanayo yini ngoba amacala anje sitshona sibona esetheswa abe-CCC kumbe abenhlanganiso ezizimeleyo kungani singababona bebandla lenu eleza nuPF labo be uwotshwa besetheswa amacala anje?
Ngithanda ukunika isibonelo samacala iziphatha amandla zezalo uPF ezibotshiweyo amalanga adlulileyo dagwetshwa iminyaka uTerence Mgudwalwana owawuma-deputy minister of finance ungakhayela ama-cases analana makula ama-profile cases amanyazayo kathesi abantu bayabotshwa nabezalo uPF bayabotshwa bona omkhuphi bagwetshiwe ama-3 years plus.
Abanye bathi babagawule abezanu PF laba ababotshwayo ngabantu abangahambelani lomnangagwa kumbe ngababe hambelana laye bezwana kodwa basebekhuthana ngokuya kwesikhathi.
Ah, labo ngathi ngabale mkondo nje yabacindezeli amakhiwa la abalama double standard abathi nganxanye abantu besifa njengakubo kobogaza ngale bethi kungabi lesizifaya nabe sithi ye abantu abangazalani lomnankaba abantu bayakhala bathi abantu bakorrupt bababotshwa nxa sebebotshwa sokutwalwana ukhuthane lomnankaba manje kungaba yini ke khonokho abantu bayabotshwa nxa ukuthi balamacala bangenisa idiesel ngendlela esemthethweni ngokunjalo bamasela batyonta sebebotshwa sokuthiwa bakhwela lomnankaba kambe shuwa sengaba lento right nxa kungaba njalo nkomo ukuthi umuntu osebotshwa sokuthiwa lwana ukhuthane lomnankaba nxaingowezanu p f kanti manje right sebefuna abantu bezanu p f bengasabotshwa phe sebesimpathisa even lalabo umkhupha ababotshiweyo sebesibona bakhuthana lomnankaba.
Umnumzana Belief Gawule lilunga elezanu p f limzwe xoxa lapho lontungameli Nkomo weStudio 7. Iningi labasakhulayo bayayisola indlela imithethondaba yeZimbabwe esebenza ngayo besithi ilobandlululo ikakhulu emacaleni aphathelane lezombusazwe. Abasakhulayo laba bathi lokhu kuyabethusa okudala ukubana bephume kwezombusazwe bengabile ntshukuntshuku yokungena kwezombusazwe. UTobias Mdzingwa usipha lolu daba.
Ukukhonona kwabatsha laba kulandela ukwehluleka kwamanye amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwe ngomgqibelo odlulileyo ngemva kwesinqumo somthethwandaba esibavimbe ukuba bengene kukhetho lolu. Osakhulayo okubandla le-CCC uSenzeni Maphosa uthi izinqumo zemithethwandaba sezibangela ukuthi intsha yakuleli ibaleke elizweni.
Indlela amacala womba ngazo yaphatha ngayo ezinkantolo zakwelakithi yephula umoya kakhulu thina abasakhulayo ngoba akusela themba lokuthi ungaba le ndaba yakho kumbudlekezelwe ungahamba layo uyophuma uphumelele umbe uwinile ezinkantolo. Lokhu sokubangele ukuthi abatsha baswele ithemba kumbe baswele inhliziyo ende mayelana ngendlela zokhetho eZimbabwe ukuthi ukhetho lungaletha utshintsho.
Uphinde wathi abatsha abancintise kukhetho olusanda kwenziwa bangene kulo khetho bebhekane lenkinga ezinengi.
Singakhangela kathesi impumela zokhetho abantu abatsha abambalwa sibili badliwe kathesi ku-election le i-by-election ebekhona kukanti ku-general election bebewinile. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi kungenxa yokuluza imali kumbe ukuswela ifunding eyababeke bayithola ekudeni.
Kodwa isikhulumeli sabatsha bebandla lezanu PF koBulawayo umnumzana Addington Mpofu uthi kumele abasakhulayo bekhohlwe ngezokhetho bebhekane lokudinga amathuba okuziphilisa.
After an election there are new ministries that are formed. Ama ministries ahambelana le-economy lesikhathi se-economy. So there are ample of opportunities maningi kakhulu asekhona after ama election. You just have to sit down ukhangele ama ministries abe sekhona ukhangele le ndawo eziyabe sezivulekile and position yourself endaweni obona ukuthi kuvulekile kuvuthiwe.
Isikhulumeli sabasakhulayo abakubandla le-MDC uLethubuhle Ndlovu uthi okunye okwenza bengasathakazeleli ezombusazwe yikuthi kabaphathwa kahle kumabandla abo.
If abantu abasha bezama ukuthi balungise ilizwe be-air out ama-opinions abo. As much as they are told, you the leader of this country, you should say what you want, you should bring forth and be unapologetic about what you want. That is not welcome. Akusinto ukuthi ingathathwa ifakwe into action.
Utsitsi Mashabave osakhulayo ohlala eHarare ukhala ngokungaqondakali kwesimo sezombusazwe eZimbabwe.
lapha eZimbabwe njengabantu abasha asisathembi ipolitics zalapha eZimbabwe. Asisathembi ukuthi ngingaze sihambe sevota the final decision yabantu. Most of us abantu abasha we just going with our lives, trying to make our lives ukuthi ihambe kuhle. Okwe politics it's more like we've been turned off.
Umqondisi wenhlanganiso yebona ngezokhetho e-Election Resource Center, unkosikazi Barbara Bebe, uthi inkantolo kumele zikhiphe izinqumo zazo isikhathi sisasekhona, hathi sokusele imizuzu emilutshwane ukuze izinto ezinjengokhetho zenziwe.
Nxa ama-courts elokwenza imisebenzi yawo ikakhulu ephathelane lezokhetho, kungaba kuhle ukuthi ama-decisions alama implications amakhulu njengale esanda kwenziwa ayenzwe kulesikhathi, kunike i-commission isikhathi sokuthi yazise abantu ukuthi hayi ama candidates enu amacha yilawa, abantu bayenze ama decisions abo kulesikhathi.
Ngemva kokhetho lukaNgcwabakazi, amalunga we-CCC asephanyeke izicelo ezimbalwa emthethwandaba ngenhlupho ezidalwe ngozithi ungunobhala walelibandla, uMnumzana Sengezo Tshabangu, ezokuxotshisa amalunga ebandla edalele ephalamende lakumakhansili. Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi ngenxa yalokhu okwenzakalelo nyaka emthethwandaba kungabangela ukuthi abasakhulayo abaningi bengabi lesifiso sokungena kwezombusazwe. Imizamo yeStudio 7 yokuzwa imibono kahulumende phezu kwezikhalazo zabasakhulayo laba yehlule ngoba umphathintambo wogatsha lwezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lonobhala wekhomishini e-Judicial Service Commission uMnumzana Walter Chikwana bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations General Assembly ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano wohlaziya isinqumo esilakho ukuthathwa yile inhlanganiso esikhuthaza ukubana kumiswe impi eseGaza phakathi kweqembu labalweli beHamas kanye leIsrael ukuze kuphathiswe uzulu. Isinqumo lesi siveza ukukhathazeka ngokwenzakala eGaza njalo sikhuthaza ukuthi kuvikelwe uzulu weIsrael kanye lowePalestine ongahlomanga phansi komthetho ovikela abangahlomanga empini. UTaboka Ncube oweStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe njalo ikunhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Joseph Nkomazana.
Vele njengabantu abantu abaphila emhlabeni nxa kusiba lezinto ezinje nxa kusiba lezinto ezinje sebezikhangelele ukuthi abantu kukhulunyiswane kungaze kwafika esigabeni sokuthi abantu baphele abantu bekhangele kodwa kulendlela yokuthi abantu bengakhulumisana. So sifisa ukuthi nxa kugadangwe ukuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane impumela ibe yimpumela yokuthi bonke abantu amazwe omabili bazalo kola ukuphumula bazathola ukuthula ngoba abantu abaningi sebefile ngempi yakhona ku-Israel leHamas khona ya.
Sibona enye into eqakathekiswa lapha ngamanye amazwe akhuthaza ukuthi hayi akulandelwe umthetho ovikela iziphepheli ngesikhathi sempi kumbe abantu makhaza nje. Ubona ngani ngemva kwalomhlangano kungaba lokuvikeleka kwabantu na?
Sikhangelele ukuthi kube njalo vele umthetho kwawube khona ukuthi kulabantu phela abadefenseless abantu abangelazikhani abantu abangelalokhu lalokhu abamele bavikele kufaka umthetho ukuthi khona iziphepheli kumbe i-movement nje abantu ithole ukuthi khona abantu bavikeleke etheni izinjalo ngoba abantu ukuthi bebetongaubulawa nje abantu abangelabacala sisibona ngani akusiyo nto enhle. Umthetho ngoko awabe khona umthetho uqiniswe nxa kuzavunyelwa umthetho lo uqine abantu bancediswe iziphepheli zithole ukuphephela ngendlela yomthetho oqinileyo.
Sike sezwa laphana ngesikhathi esedlileyo i-Israel sithi hayi yona ifuna ukuthi ibhidlize iqede iHamas laphana. Ubona ngani kuyinto engenzakala leyi?
Ngokufisa kwabo anti babefisa ngenxa babekhuluma bekhangelele emebhenqe bekuthele kodwa nxa kungangeni lamanye amazwe beyibonisa ukuthi hayi lokhu ayisiyo solution. I-solution yokuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane ngoba khona ukwazi ukufisa asiyo nto enhle sibili kupa kumpepo kupa kumpepo no muntu mtu beno kupa kwa watu action 20 Israel ikalikaba ya uche ikalilani ilama ya mazwe kwa zute nye kapiku la mazwe ama amanya tize angabese saiti nya upati oli nyo amazwe ama ningu bafisu kuti ngapiku ya tala pasi Israel na ikonsi kuti usare pasi kukunyolo ane kungaze wafika to that extent
umunumza na Joseph Nkomazana mwalandela izombusazo njalo ekunhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association limuzwe ixoka labo ecingweni loThabo kaNcube kweStudio 7 eyobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Joe Biden waseMelika namhlanje uhlangene lomunye wakhe waseUkraine, umongameli Volodymyr Zelensky, esikolweni sakhe eseWhite House eWashington DC. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende kaBiden elisana lokuthi avunyelwe lidale leCongress ukuba liphathise eleUkraine ngamabhiliyoni aphezu kwamashumi ayisithupha amadola, $61 billion. Yokuthenga izikhali lokunye empini yalo lele Russia. Okwamanje idale leCongress lokhu lidonselana kuluhlu lwendleko kahulumende kaBiden, ibudget. Abebandla lama-Republicans bengavumelani le mali ebekweceleni eyomsebenzi wokuvikela imingcele yelizwe. Umcebisi omkhulu kwezemithetho kwele Melika, uMnumzana Jack Smith, ucele umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ukuthi ukhanyelisise udaba lokuthi owake waba ngumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump uyavikelwa na imithetho yelizwe. Edabeni lwakhe lokufuna ukuphambanisa umsebenzi wokhetho ngokudinga ukuthi impumela yokhetho lomnyaka ka-2020 lapho anqotshwa khona ngumongameli Joe Biden ingemukelwa. I-Supreme Court ihle yaphendula izolo ukubana izakhanyelisisa ngesiphangiphangi lesi sicelo. Amagqwetha kaTrump lawo ahle aziswa atshelwa ukubana aphendule umhlaka-20 impalakazi ingekedluli. Ele Melika liveze ukukhathazeka ngodaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Russia, uMnumzana Alexei Navalny, ubikwa esesuswe ejele lapho avalelwe khona engaziwa ukubana usiwe ngaphi kwelizwe. Uhulumende wele Russia yena uthi ele Melika alilalo ilungelo lokungenela endabeni zalo zomdeni. Kulabantu abazinkulungwane ezimbili 2000 abavele emazweni angamakhulu phose amabili 190 abangena umhlangano ophathelane lokuphathwa kodubo lwenkohlakalo emhlabeni jikelele. Lo mhlangano uqalise edolobheni eLatlanta esigabeni eseGeorgia izolo. Unobhala jikelele womanyano wenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-United Nations uMnumzana Antonio Guterres utshele lo mhlangano ukuba inkohlakalo isiludubu olunjengempehlane okumele ithathelwe amanyathelo aqinileyo ngokuphangisa ngoba isidala ukutshaphazwa koncedo lwemali okumele luye ebantwini abamele baluthole abagoqela abaswelayo, abalambayo, abahlaselwe izingozi, abahlaselwe yimikhuhlane lokunye. Lo mhlangano wesuku ezinhlanu uqale izolo. Esigabeni sethu lapho esiphatha indaba eziphathelane lezomnotho namhlanje sixoxa loMnumzana Beki Ngoma owayesebenza kunkampani eyayilungisa ama-tyres mota eye-Dunlop Private Limited osebhudula ezitaladeni kobulawayo lapho asekumsebenzi wokuhamba esiyathengela abantu impahla etshiyeneyo kwele South Africa. Ungoma utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana umsebenzi lo awufuni lokusebenza ubophe ithayi, izikhwama zibhobokile.
Hayi, simo somnotho siyabheda kakhulu, siyabheda. Akula lutho lokuhamba, abantu they are just on the streets. Akula ma-jobs, i-service delivery so poor, ziningi izinto vele zingahambiyo. Ama-cities mina mbese bobulawayo, i-city ingcolile, kungcolile kakhulu. 5 Avenue. So we're going street vendors in our 6 Avenue. Bango paretela pagati we mikwako vele is now in ISO. No longer the city that we grew up see ibabazwa ngokuba smarti wayo. Kunzima sibisi.
Yes, ngathi wena manje wenzani empilweni owa manje ngoma?
Mina lami I'm just in the streets doing brokering between Zim and South Africa. I quit my job, the official job I was doing in treasury for a company that later closed. Currently I'm in the streets. Yeah, is funded a year, particularly during the South African market, supplying Avant whatever they need in South Africa.
Yes,
what is the name of the South Africa? If he transport which is interesting, so particularly in the industry, land, general, Amazon, and Peg, it is in the Hongi Hato, Ogabe, which are a little Peg, Funo, Avant, Siava Patib.
I would say the Sudans, the Ellis, or would you tell a local,
Mina, basically, I mean, 10 years. Like a customer here to the Mifuna Loku, a job, a company. Let's say, mining equipment, then I think in the company, then sending his money, I can him take transport, say him deliver. Basically, Navanda Vines and Jaro, we don't retail or something like that.
What is this?
I am not a real estate agent.
Umlumzana beke ngoma wayesebenza eDunlop Private Limited okwamanje usezitaladini lapho wasebenza ukuthengela abantu abachiyeneyo impahla kwele South Africa. Imzwe xoxalo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Lokhu etheleka amazwe enduduzo ngemva kokuphupha kumculi obedumile kwele South Africa izolo uZahara ubulelwa mthukana obesaziwa ngegama lokuthi Zahara wazalwa ngomnyaka 1987. Isikhulumeli semuli unkosi yami Kutukana utshele umsakazo we-ENCA wase-South Africa ukuthi badaniswe kakhulu ikuphupha kukaZahara esithi ube ngumntwana obelesizotha njalo ethandwa kakhulu yimuli yakhe. Umculi lo ubikwa wazifundisa ukutshaya ikatale njalo waqala ukuba lodumo ngomnyaka ka-2011 lapho ke akhupha khona idlalade elithiwa Loliwe. Ingoma le wayihlabelela umuyi umongameli Nelson Mandela emzini wakhe engakabhubhi ngomnyaka ka-2013. singa galuko yuhlo bethu lwalamhlanje wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela inkokheli yebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change namhlanje ibihlangana izama ukuphuma lamacebo lezinqumo zokubona kubana leli bandla lingakhalala na liphume edalele eParliament la kumakhanda kumbe liqhubeke likhona ilonga lesisisi elivinje ukuncintisa kukhetholo ukuthi ngawumeli wemavukuta fara edalele eParliament mnumzana Munyaradzi kufaka kutizwi kubotshiwe namhlanje silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngumpracticus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.